A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 6th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the commemoration of 16 days of activism against gender-based violence currently being observed worldwide, including Zimbabwe. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
We welcome you again. If you're just joining us, as a reminder, today we are looking at the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign, which is currently underway worldwide and in Zimbabwe. What are your views on the issue?
Some women and girls' rights organizations, in conjunction with the Women's Affairs Ministry and lawmakers, have been having programs to educate women and girls about their rights as enshrined in the Constitution. The campaign started on November the 25th and will end December 10th, which is Human Rights Day.
Women are being encouraged to report issues of gender-based violence to the police and also approach organizations like Musasa Project and Zimbabwe Women's Lawyers Association for assistance should they be facing abuse. The highest number of abuse cases, according to Musasa Project, are in underage women and child brides in the country.
And the Gender Commission says there are high cases of sexual abuse cases in the workplace and is encouraging women to report to the police and not fear losing their jobs. The Women's Coalition of Zimbabwe is also calling on the government to align laws which protect women against gender-based violence with the Constitution.
Let's hear your views on this issue. Please join in the conversation right now.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje sixoxa ngodaba lolu olokuhlukuluzwa okudlakela olwenzakala ezindlini. Yebo ke abanye bathi alwenzakali kwabesifazana bodwa kodwa la kwabesilisa liyayenzakala ebantwaneni kodwa inhlanganiso eziningi zithi abesifazana yibo abahlukuluzwa kakhulu. Sicobongela lolu daba sikhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe ubemanyene lamanye amazwe omhlaba. Ukunanza leli langa amalanga lawa alichumi lasithupha ukuthi kukhangela ukuthi ukwenzekwala ukuthi kujotshozele ukuthi abantu bengaze bahlukuluzana ezindlini. I 16 days of activism against gender-based violence yona iqalise mhlaka 25 kunyanga edluleyo njalo ezaphela mhlaka 10 kuyona le inyanga. Sesibonile inhlanganiso eziningi ezilwela ulungelo loluntu kanye lamalungelo abesifazana, amalungelo abantwana, labo ke abalwela amalungelo abesilisa, labo bebebhotabhota befundisa abantu ngokuphathana kuhle ezindlini. Njalo idaba lokuhlukuluzana lugoqela ukudlwengulwa kwabesifazana labantwana, ukuchayana, ukuhlukuluzana emoyeni, ukuthi lanxa umuntu engakuchayanga kodwa nxa ikhuluma amazwi ekwethukayo kumba ngakuhlalisa kuhle emoyeni lakho ludlakela loliyana. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi usichayele ucingo ungene kuhlelo usitshele ukuthi uthini ngalolu daba. Njalo akukhathalekile ukuthi ungowesifazana mbungo wesilisa, labesilisa lingasichayela ucingo landi sitshele ukuthi kuyini elikubonayo, kuyini njalo elifuna kwenziwe ukuze kuqedwe lolu dlakela.
Kune avo vachangu vakupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kutarisana nemadzimai panguva iyo pasi rose neZimbabwe vari kurangarira ivo mazuva anonzi 16 days of activism against gender-based violence. Apo madzimai vanowanikwa vachidzidziswa pamusoro pekodzero dzavo. Saka ndozvatiri kutarisa iye zvino ngatimbonzwai kubva kune mamwe masangano akasiyana siyana nezvavari kuita panyaya iyoyi yekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. And tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. And kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa. Asi Gender Commission, Zimbabwe Gender Commission, message yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice, enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika. Nekuti ukasange wazvitaura zvinongoramba zvichiitika and iwe unongoramba uri vulnerable. So
asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Vanoitwa kuti varoreswe at every stage, kungotizvo chero murume angotizvo ndomuda ongomutora, but zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingwewe zvakangonakawo. Saka nei ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out pamunofila kuti inini marights angu ari kanganiswa, pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kunakira mupenyu.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuGender Commission uyezve Women's Coalition of Zimbabwe nemumwe mudzimai anorarama neurema vese vachitaura nyaya iyoyi yekuti kana mudzimai nevarumezve muri kushungurudzwa munofanira kuwanikwa muchitaura uyezve muchienda kumapurisa. Pane rimwe sangano rekwamutare ranga riri kuita iro hurukuro nhasi nemadzimai emunharaunda iyi. Regai timboenda kwavari tione kuti zvii zvanga zviri kuitika kwamutare tichinzwawo zviri kudzidziswa madzimai pamusoro pekuedza kuchengetedza makodzero dzemadzimai avanogara navo munharaunda dzavo.
Zvataakuona nyaya dzese dzataakutaura idzi ndedzekuti maakufila chi munhu ari mudambudziko hakwanisi. Ndakudze kuti nini awaza bhinzi kotenyeri ndirimo ndaitokakanhaa handizvo zvaikatondorongwa kuti ndizoandastendi kuti pano apa ndiri kutosangana nezvakadii. Hapana musi wandakarohwa ndikaenda kupolisi koripoti. Handiti ndaitongotarisawo situation nekuti hazvitaurwi, because the first thing you have to understand kuti munhu iyo chaakaudzwa chekuti hazvidini, handiti ataura kuti ndinozorohwa hazvitaurwi.
Munhu unondozva kuti handidi kuti asunge murume wangu asi wakandirova
ndizvozvo. Tinoramba tinosangana nenyaya idzodzo. Saka isusu munofanira kuandastenda kuti munhu ari musituation maanenge ari ka anenge atori munhu asina chaanoona chaanonzwisisa. Ndo basa rino rekuti tinomubatsira kuzi munhu anobvirwa nainei nekure. Pane pamunoti apa tadino taedza, tine zvatiri kuedza, tine zvatiri kuita, its a process. Zvandataura kuti tinotodada tiri mumadzimai kuti murume wangu ataura kuti achandiuraya, zvinoreva kuti anondida nekuti dai asingadiuraya aitoda zvomu. Handiti we say those things ekuti taiwa anozvitaura nekuti anondidini, ane right yekudaro nokuti anoona ndiritaura napiti. Saka azonditaura kuti ada kundiuraya asi handizvo zvaari kutaura, asi ari kuzvitaurawo ndikazikanawoi.
No chekutanga kuenda kumapurisa, unoda kuziva kuti zvakafanana here procedure yacho, nezvinhu zviri kungoitikawo munharaunda zvekuti kana kuti pane mwana uri kuabhuzwa apo pane nyaya inode kuongororwa inyaya inoende kumapurisa here kana kuti inouye kwemhuri tozvindoda kuti zvichere
inyaya ipi inenge yoda kuongororwa wozi tikazviclasta pamwe kuzviclasta kuti zvidini zviende handizi orit oo inyaya yekuti okay kana munhu inini kana ndisirini ndine mwana arepo handitika zvinonetsa at times ndandataura nyaya tiritaura nyaya yemavhiinevhiine tatikuedza kutsvagaya handitika ndinokwanisa kotipa mapurisa but mapurisa anoda kuti dai nhingi wacho adini auye but inimi semaadvocacy team ndozvandataura kuti nyaya yekugogodza mudzimba maakutorowa investigation dzacho muri chi murini kuti kamuono katiri kuona aka akana kudini akana kumira zvakanaka manatsa maakunatsaona kuti sisu ibai zvataona apa pane zviri kudini zviri kuitika we can come in taakuchiuya taakuchinatsaona kunzwisisawo kuti tongoyiwo kudoonawo handiti kuti tinzwisiso tichi chiri kudini chiri kuitika ndosaka ndii tiri kutaura nyaya kuti kuveriko kwenyu imimi ndimi dziso racho riichi riri pagraundi pane zvimwe zvamunotokwanisa imimi because pane mamy cases ekuti pamwe mukadzi uyu feels comfortable kutotaura nemi nozoti pamwe zvandataura nyaya yekuti gogogo iya
apo tiri kunzwa mamwe madzimai vanga vari pamusangano waitwa iwo kukwamutare madzimai anga ari kudzidziswa nyaya yekuti vawanikowo vachiona zviri kuitika munharaunda dzavo uyezve kana vachiona mumwe mudzimai achirohwa kana pane mhirishonga vawanikwe ivo vachienda kunomhanyira kumapurisa sangano iri rinonzi Codet uyezve apo tatiri kuona amai Vimbai Bepese vanga vari kutaura pamusangano iwoyu over to you
yebo ke kulabo abasanda kusixhuma njengoba sitshilo ngaphambilini sicubungula udaba lodlakela olwenzakala ezindlini sinazelela ukuthi amalanga lawo abekiweyo lichumi lesithupha i-16 days of activism against gender based violence ukuthi kukhangelwe njalo kukhuthazwa abantu ukuthi bengahlukuluzani ezindlini abesilisa abesifazana abantwana bonke njalo siyananzela ukuthi uhulumende useke waqhuba inhlelo ezimbalwa ukunanza leli langa kunjalo nje sizakhuluma labalwela amalungelo abesifazana kubona lo msakazo njalo silindelele ukuxoxa lo mphathintambo obona ngezabesifazana kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni la isikhangelele ukuthi sizabe silayo kuhlelo usithembisile ngakho nxa lifuna ukukhuluma la imbe lifuna ukumbuza eminye imbuzo ngenhlelo zikahulumende eziphathelane labesifazana lihlale khonapho ecingweni lisitshayele ucingo lisizathatha inombolo zenu silitshayele njalo bese lisixoxa lani marvelous
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba takatarisa kuti nyika pari zvino iri kutarisa iyo chirongwa che 16 days of activism against gender based violence masangano akawanda achitaura iwo kuti madzimai mazhinji kana vachinge vabhinywa havasi ivo kuenda kunotaura kana kunomhanyira kumapurisa vari kuti izvi zvinozokonzera kuti vamwe tione vachirasikirwa neupenyu uyezve kune dzimwe nzvimbo vari kuti ivo madzimai vanofanira kubatana mukubatsira mamwewo madzimai kuti anzwisise kuti ikodzero yako semunhukadzi kuti ugare usingabhinywe uyezve usiri panzvimbo yaunowanikwa iwewe paine mhirishonga. So for those that are just joining us, we are discussing today on the issue surrounding the campaign under 16 days of activism against the gender-based violence that is currently being observed in Zimbabwe and worldwide. The program started on November the 25th and will end on January the 10th, which is December the 10th, which is Human Rights Day. So for those that want to get in the program, please come in and share your views, and we are looking forward. We are hoping to have Mrs. Virginia Mwanigwa of the Gender Commission. She's the chair, and also other participants that will be here looking at the issues with us. Star.
Yes, and looking at Minister Sithembiso Nyoni today, she just told me they launched this online platform, Marvelous, mm-hmm. where women can report cases of, and I take it is she will explain whether it's gender based broad or it's just women, they will report cases of gender gender-based violence there on that application. Mm-hmm. So it would be interesting to learn how it will work, and if the women from rural areas can also will also be able to use it. But I think it's very interesting. That,
I hope that it's also a WhatsApp platform, because most people actually in the rural areas are
on platforms like WhatsApp. So yes, but the online will be the one that's a problem. But of course, there are some hotlines, you know, there are some hotlines which have always been there where people can always call and ask for help, even if they don't want to go public, if they don't want to go to the police. That's where they get the initial, you know, help. But as it is, we're still waiting for our women's rights organization leaders and the minister itself. So we hope sizaxoxa ngakho bese salitshela nje ukuthi umphathi ntambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe yena ngaphambi kwalingxoxo uthe bengixoxa la nje ecingweni wathi lamuhla ubesungula uhlelo lapho abantu abangasebenzisa ubulembo be-internet ukuthi bekhulume bebike ukuthi kulokuhlukuluzwa na abahlangana lakho. Lokhu kwenza kube ngcono emntwini ongafuni ukuthi aye emapholiseni, kodwa singakwaziyo ukuthi i-application leyo umuntu uyayifaka yini kweyakhe ifoni, kumbe kumele aqale angene kweyinye inkundla. Kodwa siyathemba ukuthi nxa sekhona lapha emoyeni uzasitshela, njalo lanxa engafiki sizabe sixoxa labanye ke abalwela amalungelo oluntu.
Ayi wathoda kuchingamidza varipala ifeed yedu pari zvino. Tina Terence Mukumbi ari kutendifonerei vabva vaisa namba dzavo. Kana muri kuda kuti tikufonerei, bvai maisa necode namba yenyu kuitira kuti tikwanise isu kuwanikwa tichikubata. Asi ndiri kunzwa kuti nemuteereri. Hello.
Hello, makadii.
Ayi watiri wadi, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Aiwa, tinokuchingamidza iyi pachirongwa. Muri kunzwa iri mudandaro iri kutaura nyaya yekushungurudzwa nyanya kwemadzimai. Tipewo pfungwa dzenyu.
Zvinhu zvinorwadza.
Hazvisi
zvinhu zvinofadza. Kudai vanhu tese taingoziva kuti upenyu hwedu hwese munhu nemunhu anengatingotarisira kuti munhu wese angava murume chaanenge ashamwari yake mukadzi. Saka zviri nani kuti ubate mukadzi zvakanaka nekuti ndiwe shamwari yako.
Aiwaukaonawo mashoko anofadza chaizvo, nekuti muzvidzidzo zvatiri kuona zviri kupiwa madzimai zviri kunzwawo nemi vana baba. Munofanirawo kudzidza sezvamuri kutaura. Muri kutaura chidzidzo chakanaka chaizvo. Taurai futi zvamataura kune vamwewo vanzwiwo vakateerera.
Nekuti tichitarisa kana nyangwe Mwari vakasvika munhurume kutanga, vakazosvikazve munhukadzi, nekuti ndovakaona kuti munhukadzi ndiyo ingava shamwari yemunhurume. Saka naizvozvo munhurume unofanira kubata munhukadzi zvakanaka, nekuti vakadzi ndo vatakasikirwa naMwari kuti vave shamwari dzedu dzipacho.
Aiwa, mashoko chaiwo anofadza. Tinotenda muri kutaurawo zvekudzidzisa vamwewo vakateerera, nekuti muri kutaura imi kuti mudzimai inofanira kunge iri shamwari yako, kwete kuti ave munhu waunogara uchirova nezvimwe zvakadaro.
Chokwadi
izvozvo. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndatenda zvangu.
Bye-bye. We're hearing the stuff from one of our callers. He's saying that his lesson that he's learned is that a woman should be your best friend, because she was created, you know, by God to be your companion. So you should not be beating up on her. So I said, you know, that's a really important message, especially coming from men. And I hope that some men on this platform are also listening and learning something as Zimbabwe, you know, like commemorates the 16 days of activism against gender-based violence currently underway.
Yes, I understand we have the minister now, Minister Sithembiso Nyoni. And before we get here, I would like to tell Michael Nisani Khumalo othi can I join if possible? Yebo ke Khumalo, ungasixhasa kodwa leta phela inombolo zakho bese sikuchayela ucingo. We welcome you to the show, Minister Nyoni.
Thank you.
Yes, What programs have your ministry done so far to commemorate the 16 days against gender-based violence?
We have done quite a lot of programs. We have done roadshows. We have done launches against the gender-based violence. We have done campaigns. But today, I think, was our highlight when we did a digital portal in which people that are victims of gender-based violence can now report or access services online.
Yes, and how does that digital platform work? Where can the people access it?
They can access it through several service providers, but there's anyone who is on network.
Mm-hmm.
Can we have a password and then get into the portal and be able to report or be able to access information of what to do if they are victims of gender-based violence.
Mm-hmm. And who exactly will they be communicating with? And is this your ministry? Is it government official or is it some medical professionals?
I think we have done this with the UN agencies.
Mm-hmm.
And also some of the donors like the Swedish embassy and the Irish embassy.
Mm-hmm.
Who has sponsored this. And then we set a team of experts, interns from universities to work at this platform. And this morning we launched it together with government and the various stakeholders, such as civil society and the international community, and also some of the victims that were very, very excited that they can now access this kind of thing. But we were very aware that this could just be limited to the urban
mm-hmm.
and those that have access to digital technology. But this is how everything good begins.
Mm-hmm.
You can't begin everywhere. You can't begin with everybody. But I think this is going to help those people that have access to technology. And most people now have got access to iPhones. They will be able to connect. They will be able to access the help, which was not possible before.
I was actually going to come in, but you just answered my question on how accessible this platform will be for women in the rural areas. And also, have you started carrying out awareness programs of this new platform?
Yes, we are carrying out this awareness program. I mean, the truth of the matter is that we have to start somewhere. And we are working with the UN agencies and civil society who have got chapters in the rural areas. And my ministry also is well-placed because we have got officers at ward level throughout the country. And I think one of the things that we need now to campaign for is that infrastructure for our nation has to be accessible to everybody. We still have some rural areas that don't have connectivity. And I think the Ministry of Information and the Ministry of ICT, they are working very hard to make sure that every part of Zimbabwe is has access to connect, is connected. And it's amazing that a lot of people are really using the digital platforms. For instance, we just launched the Women's Bank, and it is one of the banks that is spread to all over the country because they are using mobile money. That mobile platform, a lot of Zimbabweans are now privy to, and I think once we have enough connectivity, we have enough campaigns, we have enough capacity building and education on how to use the platform, it is going to be very useful to a lot of people.
Mm-hmm. Please hold on, Honorable Minister. Tukuchingamidza ine mufaro amai vimbai bepese asi tombo kubata isai mbichana makadi yenyu. Ehe, mombo bata yenyu makadaro nekuti minister havana nguwa ndefu nesu saka tishango tiga gaga navo tuzuka kwa muri star.
Okay. Yeah, linga hambi nkosika zinyoni linga strasise la ngolimi lesindebele kuti umchina loo omucha eli usungu lela mula uza usebenza njani njalo abantu bengawu sebenzisa njani ngwabe sifazana kuphela ngwabantu bonke bangawubona ngapi njani.
Hayi umtshina lo ngowomuntu wonke. Sizabo kuhamba ke sincedisana labantu ukuthi bangaku-accessa njani. Asiwo wabomama kuphela ngoba sesinanzelele ukuthi kulabo abanye obaba abahlongulwayo labo ngabanye obaba. And at a very low level kulabanye omama abahlangula abantwana abangabafana. So umntwana ngumfana angabanjwa iganyavu ngumuntu ongumama. So uselakho layo ukuthi afone, kuyabe kulama phone numbers abe khona. Khathesi phone number ekhona kuplatform, i-phone number yemsasa, and then the phone number yeministry. So umuntu angafona, then sokuzaba and the child line uyancediswa ke ukuthi yenza uthi. Khonoko ukuthi abantu baripote kuqakathekile ngoba la mapolisa lawo futhi azaba kuline a few service providers bazabe bekuline. Abantu abaningi bayahlwangulwa, bayatshaywa, bayarechwa bese beswele ukuthi benzeni. Khathesi sithi thina njenge-ministry, let us stop the silence. Ungaze wafihla ububi, ungaze wafihla umuntu okwenzele kubi, akusayangisi. Kudala usithi ungazube le-HIV and AIDS, wesabe ukuthi uphumele egcekeni. Khathesi kumele ukuthi umuntu wonke ohlwengulweyo kumbe otshayiweyo azitshele ukuthi it's not their fault necessarily. So kuqakathekile ukuthi bacebe umuntu obenzele kubi ukwenzela ukuthi umuntu lwana angazaphinda ukwenze okubi komunye umuntu. Ngoba singayekela ukucebelana, yikho abantu bahamba bebulala abantu, bahamba betshaya abantu, bahamba berepha abantu ngoba bayakwazi ukuthi akula lutho luyakwenzakala kubi. Khathesi we are not just going to name and shame, and umuntu sibili uzabanjwa ayijele ajeziswe ngoba azisabafuni abantu abanjalo ukuthi baphonge uchaka njengamajikwesize.
Yes, siyabonga. Elakho ke elokugcina ke olitshela umphakathi njengohulumende sibona ukuthi njengesiphathamandla sikahulumende sibona ukuthi sokusele nje amalanga ambalwa ukuthi kuphelele umkhankaso.
Ngingakutsho ukuthi bantu benkosi ake siyekele emini ukuthi sibe le-gender-based violence, ukube sitshayana, sihlengulana. Eso sikunanzelele futhi ukuthi ayisikho kutshayana kodwa. Abanye abantu basebenzisa amazwi abuhlungu, amazwi lwana limazi abanye abantu. Abanye bayancitsha abantu esithi economic violence, bese kusiba le-psychological violence, bese kusiba le-physical violence. Konke lokho kumele ukuthi sizame ukuthi sikunqabele kungabi khona ngoba izihlukulu zabantu. Umntwana ungabomtshaya, umtshela amazwi abuhlungu, ayamlimaza noma esekhulile. Baba le emotional scar esingeke wasikhupha noma sebekhulile. So kuqakathekile ke ukuthi sithathe umkhankaso lo very seriously ukuze sakhe isizwe sethu.
Yeah, siyabonga amazwi la akhayo, sithemba bazwile abalaleli bethu. Sibongele ukusixhasa kuhlelo.
Siyabonga mama, libe le ngxoxo enhle.
Yebo ke. Lapho ke besikhuluma lo nkosikazi Sithembi Sonyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana. Mavelas.
Aiwa aputa ngati tiri kunzwa kubva kugurukota rezvemadzimai amai Sithembi Sonyoni vanga vari kutaura ivo kuti bazi ravo rawanikwa iro richiparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kushandisa mbozha nhare kuwanikwa ivo vachitaura kana vachinge vasangana nemhirizhonga. Saka vari kuti paprogramu yavo iyi pachange pane masangano akadai seMusasa Project, Childline, Mapurisa uyezve vari kushanda nemizinda yedzimwe nyika yakadai neSwedish Embassy nevamwewo kuitira kuti vawanikwe ivo vachipa madzimai mukana wokuti vataure kana vakatarisana nemhirizhonga. Vari kuti ivo chirongwa chavo ichi chiri kunzi Let Us Stop the Silence. Hanzi haisisiri nguva yekuti kana munhu mukadzi awanikwa achishungurudzwa awanikwe iye achiramba akanyarara. Kutibatsira kuramba tichizeya, regai tiende kuna amai Vimbai Bepese. Amai Bepese, makadii zvenyu?
It's actually Vimbai Bereti.
Bereti. Okay, amai Vimbai Bereti. Mukati tsananguroo kuti nhasi manga muine chirongwa chekudzidzisa madzimai. Sangano renyu rinonzi uyezve chirongwa chenyu chiri chei?
All right. Sangano redu rinonzi iro Conscious Development and Empowerment Trust. Tiri kushanda nemadzimai kuno kwaMutare, ari kuMutare Rural, madzimai ekumamisha nevanasikana. Saka muzora nhasi takanga tichitraina tinotiwo maadvocacy teams. Maadvocacy teams aya anocomprisa emadzimai 10 per each and every ward dzirimo muMutare Rural. Tinenge tichiita maempowerment projects tichiempower madzimai and raising awareness on women's and girl child rights. Kuti madzimai ave empowered kuziva kodzero dzavo sevanhukadzi, vachikwanisa kuti vakwanise kunzvera nyaya idzo dze patriarchy dzatinoona kuti ndo dzinowanika dzichibata madzimai zvakanyanya. Kuti vakwanisewo kuzoongorora nyaya dzegender based violence, rape nephysical abuse, economic exploitation and early child marriages munharaunda dzavanogara.
Imi mataura kuti mune imi makatombowanikwa muchibhinywa, asi tisataenda kunyaya yenyu, regai timbotora muteereri wedu ari pano tozodzoka kwamuri. Hallo caller.
Hallo Maradini.
Aiwa tiri wadi, taurai tinzwe, munoitwani uyezve muri kupi?
Vari kutaura vanoti vamanhanda, ndiri kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndanga ndichida kuti nenhau yemhirizhonga mukati memhuri nokurarama mudzimba vakaroorwa kana vasina kuroorwa, ndanga ndichifunga hangu kuti kumasangano akazvimiririra pamwe chetewo nehurumende vagona kuita maprograms akafanana nokuti kuda zvingadero zvichinanavira kuti zvisvike kumaruwa. Kwatinofanira kuti tinge tichisanganisa ivo vechidzimai namadzishe nana sabhuku padunhu rimwe rimwe nerimwe. Chikonzero ndichitaura izvi inhau yokuti tine zvimwe zvinhu zvataakuraurudza kuchaputsa kubva muraramo yedu yepasi chigare chevanhu vanga vari munyika. Nokuti kana tichitaura gender based violence tinobvira kuti mwanasikana haatenderwe kusvika pamba kuchinge kwati svibeu. Chikonzero chiri chekuti chistiri under protection kwaanenge ainda achikuzivi kuti ndekupi ramangwana unosvika mumba aane bofu. Yatisingazivi kuti ainongapi, zvozoita kuti hanzvanzi dzimurove. Kuno kwandinogara kunoku kune mara akasiyana siyana zvinorudzira kuti kana nomwana sikana chaiye nobuda vachinda kuna maboyfriend avo vanoenda kunomwa kana kudzokana 3 koidza kana kudzokana 4 mangwana nemakuseni zvisina mubatanidzo wekuti baba namai vane zvavangataura and I think considering those are rights and
nhare dzenyu baba hadzichanzwika nhare dzenyu hadzichanzwika
namavhali edu echivanhu chedu chakangana nemazimbabwe kuita kuti titi realize.
Alo, regei tigoedza kukufonerai baba, nhamba dzenyu hadzisi kunzwika. Tichaedza kukufonerai zvakare. Amai Berete, imbodzokai panhare tinzwi.
Yes, hello.
Mamuri kunzwa zvekutaura baba, asi imi mataura kuti mune nhoroondowo yekushungurudzwa kwamaiita. Imbotitsanangurirei kuti zvakafamba sei. Ndanzwa muri kutaura pavhidhiyo muchidzidzisa madzimai vekwaMutare. Chii chakaitika kwamuri uyezve makazobuda sei pamanga muri kusangana nemhirizhongo apa?
I would say for me, you know, I was brought up in a family whereby gender-based violence was something that was an everyday thing. Mumbama mai vangu na baba wangu. So for me, even as I went out in the world and say, let me settle down, pandaka sangana ne murume aive ari munangari very abusive. To me, it felt like, you know, if my mom could go through it and she stood up, probably I could do the same. I can do it better than what my mother did. So in a way, emotionally, I was also bruised growing up. So when I pandaga sangana inini nayo, my issues to do with gender-based violence, I didn't understand it first. Because the culture medu, we are taught kuti, these things happen. And iwewe semunhukadzi unofanira kushingirira ugara mumba mako ende imba haisiwi just because murume anoita se murume munhu ane right yekukushungurudza nekukunetsa. And iwewe as a woman you're just supposed to sit back and understand or either you keep quiet. So I think I got to a point even my mother told me kuti the times dzatakakura dzanga dzakasiyana nenguva dzamakukura and you cannot continue living a life yekugara uchishungurudzwa and even living a life yekugara uchipiwa mathreats yekunzi ndichazokura. One day those threats are going to come to light. And you might as well get out now. So at times I also have to say family setup chaiyo chaiyo is very important. To have somewhere you can run to kwaunokwanisa kuti handinokwanisawo kuenda apa ndichiwana shelter ndichikwanisawo kunzi garawo semwana utangira from zero and making life for yourself. Because economically I was not empowered. Socially I was not empowered as well as a woman. And the only place that I had was going back home and starting from there, picking up the pieces of my life.
Very moving story there. Thank you very much. Please stay on the line. Star, we're hearing there from one of our guests, Vimbai Berete. She's saying that she was also in an abused relationship because she grew up seeing that. And she says sometimes, you know, people have to get out of that situation for them to realize that what you witnessed your parents going through is not what you should accept as normal.
Yebo ke lapho ke besizwa ke unkosikazi Vimbai Berete oyinhlanganiso yeCodet yena ke ubechasisa la lapha ngokuthi yena njengomntwana owakhula emzini lapho kwakulokuhlukuluzana khona laye kungani kwamthinta kubi khonokho kwenza ukuthi lanxa ukhula ungakholi kuhle ucabange ngakho khonokho njengalabo abantwana ababona onina bechaywa kumboyise bechaywa bebancane kungani kuyabahlukuluza engqondweni labo nxa sesiba badala abanye begcine bekwemukela khonokho ukuthi njengoba lami ngabona wami umzali kwenziwa lokho mbe bebona ingani vele kufanele kube njalo kodwa ke hayi nango ke uyacho ukuthi uyakubona ububi bakho njalo ukhankasela ukuthi abanye abesifazana labo bafundiswe ukuthi bakwenqabele lokho. Njalo siyakhuthaza ke ukuthi abafuna ukungena kuhlelo lithumele inombolo zenu ngapho sizalitshayela ucingo sixoxelana.
Rigate mbochingamidza vamwe vari pano tina Jabeth Chipunzi atiendifonerei ndobvaisa namba dzake. Gabriel Machingura tambotaura navo hanzi good program tete. Aiwa tinotenda vari kuti watching you from Johannesburg.
Terence Makumbi aripanare, Pride Mashiri aripanare, Anzi Network, Evelyn Mavunda Chivarange varipano varikuti hi, asi ndirikunzwa kuti tine muteereri, regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Makadi yenyu?
Ndinofara zvedu makadi iwo.
Tiripo, tiri kutaura nani apo?
Na Violet Murove.
Ehe, ndimiwe vamwe vanga vari pa training yanga iri kuitwa kwaMutare iyi. Imi kwamunogara uko zvakamira sei panyaya yemhirizhonga inotarisana nemadzimai?
Mhirizhonga yemadzimai inowanikwa zvakanyanya mudzimba. Asi havazivikwa kuripota nyaya dzacho. Ndonyaya dziripo. Uye kana vachiripota, unongozivawo zvinoita pakuripota. Ukaenda kupolisi warwa nemurume wako. Polisi haitangi nokusunga murume wako nyange dei warohwa zvakaipisisa. Vanotombotanga vati taurirani. Kana kuti ndikaenda kupolisi ndiri ndega, ndikasvika kumapurisa, vanonyora tsamba kuti dzokai kumba, munopa murume wenyu tsamba ngoya mese. Saka zvimwe zvinoenera madzimai kuti inini wandarwa naye ndikadzoka ndomupa tsamba, anobvuma here? Pamhirizhonga. Mhirizhonga dzirimo mukati mezimba dzedu.
Saka zvamira zvakadaro, imi zvamadzidza ndezvipi panyaya yekukwanisa kuwanikwa muchibuda muchienda kunotaura nyaya yenyu, pane kuti murambe makanyarara kana muchiona vamwe vachishungurudzwa kana kuti imi mukashungurudzwa?
Iye zvino taakuziva, tadzidza kuti ndikarohwa ndinoenda kumapurisa. Mapurisa anozondiisa kuchipatara kundionekwa kuti ndarohwa zvakaipisira, asi chiremba ondiongorora marohwerwo andaita. Ndeindapinda kumatare ezimhosva.
Asi zviri nyore here kuti munhukadzi awanikwe achienda kunomhanyarira murume wake? Nekuti vazhinji vanenge vakutya kunyadzisa mhuri nezvimwe zvakadaro. Pane zvamuri kuita here kudzidzisana semadzimai panyaya iyoyo?
Izvozvi ndizvo takanga tisina ruzivo. Kutanga kudzidza kwatavika taane ruzivo manje. Takukwanisa kutiwo ndikaona vanekidzo yangu ichirwa nemurume, takutsvaga nzira dzokuti titaurirane kuti wazviona sei, tozvitaura sei, todzidzisana kuti mhirizhonga isaita mudzimba.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka.
Ameni.
Bhabhai.
Bhabhai Mazvika.
We're hearing there from one of the ladies that was actually on one of the training courses held in Mutare today, Mrs. Violet Murove. She's saying what she learned is that it's always good to report your issue. And she's saying that before she didn't know that it was important for you to report, and then if you need to go to the hospital, the police can take you to the hospital. But she said the most biggest bottleneck is that when you go to the police, they say you must bring your husband here. And please go back and discuss before we take this further. So that was
yes,
only...
and we have seen cases whereby more violence occurs on the way to the police station, and some intimidation, and some women holding back because the man is the breadwinner or something like that. And that's said. Yebo ke lapho siyezwa ke abalaleli be Studio 7 bese xoxela ke ngengxaki ababalayo nxa befuna ukuyakhweza udaba lokuhlukuluzwa emthethwandaba. Mlambe sitsho nje ukuthi sesake sabala kumaphephandaba ukuthi kulabanye abathi besiya khona lapho emapholiseni kube lokuhlukuluzwana njalo. Abanye njalo besesaba ukuthi kambe umuntu ungamcebe emapholiseni njengalokhu ade kutshiwo ngumphathi Ntambo unkosikazi Thembiso Nyana ukuthi abantu abacebani sebenzisa ibala lokuceba. Manje abanye bayesaba kho ukuthi bengakwenza nguye umuntu lowo beletha isinkwa endlini, basala besidlani labantwana bese beqinisela-ke ukunjalo. Kodwa-ke hhayi, kukhanya udaba lolu lwenzakala lwehlela bonke abantu, asikho ukuthi kulabanye abangalutholi emzini lapho okukhanya kungani kwakhiwe kuhle. Wezwa abanye besithi bahlukuluzwa emoyeni, kwabagogekileyo, kwaba phila lobulili obuchiyeneyo ebantwaneni, abesifazana, abesilisa, baningi abantu abakhala ngalolu hlupho. Yebo ke, ngena ke kuhlelo usinike owakho umbono.
Aiwa, regai timbochingamidza zvakare vari pano palive nesu. Tinotenda vese vakwanisa kushea. Tinoziva kuti vazhinji tambokuonai tanga tiinemi pano vanga vari kutarisa ivo zvanga zviri kubuda iko kuno kuAmerica kuState Department, apo taona masenata emuno muAmerica vachitaura ivo pamusoro pezviri kuitika munyika mushure mesarudzo dzakabva kuitwa. Saka tiange tiri kuzokupai mukateerera Studio 7 chakupai zvabuda ikoko. John Kanamaruva ari kuti hai Gilson Madanire. Arikuti ye Zanu PF ne MDC Alliance ndivo vanhu vasingamboremekedze vakadzi. Anzi mupolitics ndo muri kudzvinyirirwa vakadzi vakawanda ndo maonero ake. Ndo kutaura kwavari kuita amai vimbai muchiripo here?
Yes, I'm still here.
Tombo dzoka kwamuri tichitarisa iyoyo chirongwa che mamuri kutaura zvakare kuti madzimai vanofanira kuziva kodzero dzavo zvii zvimwe zvinofanira kunge zviri kuitwa nemadzimai kuti vawanikwe vachichengetedzeka pakodzero dzavo vasawanikwe vachipinda mumhirizhonga.
Zvimwe zvinhu zvataongorora ndezvekuti madzimai vari kutaura kuti they have had enough. They have come to a point where these injustices continuing happening in my communities now, and they feel kuti, you know, and they are at a point in time that chitoita we are also going to be, because this is going to be a two-day training, tomorrow tinenge tichitrainana on the non-violent actions that women can actually take what my societies mavo. Because they were saying, kuti, we have done what we can. We have spoken out several times.
Mm-hmm.
What more is it that we can do? Kuti, we are so fed up. And we want to do this in a peaceful way because we don't believe in doing things in a violent way.
Mm-hmm.
So for us to be heard, probably there are certain actions that we should take to ensure kuti vanhu vanonzwisisa kuti semadzimai we have heard enough and our voices matter and we need more and we want more for our lives and our children.
Aiwa, mumbo bata makadaru masho kwa makuku tusta.
Ye, yeah, nisa kutuwa silo mlalele ekengwe nisi. Awe mwge la kuhle.
Nimu.
Mwubane mkuluma lai.
Kuluma na nisha kwa mwuse kwa mwuse.
Ye, boge ilinja ni putumishe kwa pose lako.
Kuluma na nye 16 days kwa mwuse.
Ye.
Ya, nina mwge le mwona makona.
Uxolo nzakumisa mbijani ucingo lwakho aluzwakali kuhle ungalusondeza nje emlonyeni njalo uphakamisa ilizwi mbijana mhlawumbe ukwenzela ukuthi bonke bezwe ye siyakuzwa ungaqhubeka.
Obanye obaba abakhulisanga ngendlela ewukuthi ifanele umuntu ukhuliswa umama yedwa so umthethe yabe engawazi abanye bakhule behlukumezeka so umuntu uma ehlukumezekile ubona ingathi le nto ayenza yabe i-right.
Kodwa khona ngapho eSouth Africa liyakuthola khonokhu yini njengoba abantu bengani bakude mbijana lekhaya bahlukuluzana yini abantu beZimbabwe khona ngapho kumbe bafika bephathane ngcono?
Bahlukumezana kakhulu udlulisileni into ezithi buhlungu ukuthi manje ke sekuyabulalana. Uyabona into ekuthi labo odade wethu basuke umuntu ukuthi ukuthi uzothandana nomuntu umuntu asikende imali zakhe emnakekele maybe amsuswe ngasekhaya emnakekele uma ezofika la seyamjikela. So yabona ukuthi yani into ikhoze ukuthi umuntu esegcine abanye inhliziyo azifani so sekufika isikhathi ukuthi ebebahlukumeze bebabulala.
Ye, kodwa uchongani ukuthi abanye abesilisa abakhuliswanga kuhle ngoba bakhulela ezindlini mhlawumbe ezilo mama kuphela kuyini okubi ngokukhuliswa ngumama kuphela?
I think into engakusuka kuba nokuhlukumezeka indlela akhule ngakhona abanye umuntu bangakhula ene-anger. I-anger ayikho right because at the end of the day ikhoze ukuthi lo muntu ehlale ungokwathi ongothukuthelele inkingaencane ukuthi engafanele ayisolveke ngaphandle kwe-violence yenithathe i-violence indlela ekuthi engasolve i-problem.
Hayi kuyezwakala. Ayisibongile ukusixhasa kuhlelo Butmisheke.
Okay mama.
Okay. Yes, marvelous. There we have Michek from Johannesburg. He's saying some men, because of this violence, probably they were not brought up well. And he's saying some were brought up by single mothers. So I asked him what's wrong with being brought up by single mother, saying probably they have anger issues which they can't resolve. So the way they solve problems tend to be, you know, in a violent manner. That's his view. And I asked him how the Zimbabweans are treating each other there in South Africa, the couples. He says there are cases of violence, especially she's blaming the women. He says sometimes they spend the men's money and then they disappear, so the men will hunt the woman down and there's violence. So
he's going to catch a lot of flack on that one about single mothers, but it's a topic for another day. Amos Dube is here saying charity begins at home. Unoda kukuza mkazi kubasa neku politics asi kumba kwako wabva wabaiza asi we tine mumwe muterere ariporegaitende kwavari. Hello.
Eh, Magadi Studio 7.
Tiri wadi Magadi anzvadzi muri kupi? Munaitwani?
Mutana mukoma anonzi koma po dukara ndiri kuno South Africa.
Taurai tinzwi.
Nofara chose. Takusanya ndinotaka kutenda mukoma anonzi Manhanda. Asi unovataura zvimapo nezvimamwando kunzira kuti kana vanhu vese vandakateerera vamutenda kupfuura makore mazvese anichitaura anichimbotaura zvinhuzvinobodziswata.
Okay, ataura kuti chii chakufadza hanzvadzi?
Vataura mapwenzi chaivo mamwanda aona kunge ane hunhu mukati.
Aha.
Kuti nyaya yekurwisana mudzimba iyi.
Ehe.
Maorganizations anetimiririra mamwe anoda kumirira vanhu noona kunge anofanira kunge achisanganisa vanhu rume kana vakoma vese pavanoungana vese kwete kuti vange vachinokuita vega nekuti zvinhu zvavari chazotaura nakuya kwako vanhu vachine vanoita vhairensi vacho vavanoti vaivaita vhairensi vanenge vasipo.
Mataura zvakanaka imirege. Batai makadaro ipapo nekuti tina maivimba ivari panapa regai vauye panhare vazvinzwire. Hallo.
Hallo.
Ehe, muri kunzwa zviri kutaura baba. Taura henyu baba, mutaure namaivimba ivari pana.
Kuti kana paise pavanenge vachine kuenda zvese, ngavarege kuungana vega. Ngavaungane navana madzibaba nevanakomana kana chinanzi vari vanasikana, ngavaunzeni vangaunganidzo nevanakomana vange varipo. Vazvizive izvozvo. Uyezve topinda zvenyu nemizhonga iyi yekuti hazvirevi kuti kana kare vanhu varume vanga vasingatongwe nekuti vairova mudzimai zvinhu zvanga zvisiri parekodhi chete. Masabhuku nemadzishe vaitonga vanhu vachibhadhariswa mombe. Asiwo iwo madzimai nyaya yekuti special wedhire kuti marait iyoyo inenge urinatadza kunyatsopinda mumusoro mune vanhu kuti vazvinzwise kuti inonzi raiti kana kuita sei.
Imi munorinzwisisa sei? Imi munorinzwisisa rakakumirira sei?
Inini kana ndichinzwisisa hangu kuti maraiti ipapapa ka kunzwisisana mudzimba kuti wewe wakakanganisa nyange ari mwanasikana kana mwana mudzimai wako wakanzwa baba achitaura kuti waita chii chakadai chakadai soizvi. Iwewe mwana munhukadzi usabva wazoita njenje tange wamira kuti unzwise zvarutaura ni murume kuti usazokwidza temperament yake. Iwewo kana mudzimaiwo futi kana akazii baba nai baba maidaiso madaiso izvi inini baba munzwisisa musakwanise kutanga kuti hasha ipapo zvinoze kuti zvinobva zvazomira zvakanaka manje zviro zvanzonesa nezvekuti ngatiti pamwe baba vauya kuzogunza kuti nai ma pamwe unenge uriti uchishandira kana kure kure wazosvika pamba paya paya waona baba vamai vachipo pamba wobvunza kuti ko manga muri kupi pamwe dzimwe vanogona kutorara pamba ipapo mai vasina kuuya unotanga kusvika kufunga zvakawanda vachisvika paya paya pa because mai vanenge vaziva kuti baba vasvika asi zvinhu zviya zvamubatira zvanai nekuita zviya iwotanga kubvunza ko muri kubva kupi nai mai anobva atitanga kuti tahasha iye zvakati 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 uyu temperament yacho yakanga yakwira fanira tokwira kutoti mai havapo chizwiitika ndozvikonzerisa kuti mai baba uzovhunduka manje hazvirevi kunzi nonguva hazvisi kuti pese pese baba vanenge aida kutongorova mudzimai
Aiwa mashoko makuru. Rikaini mbokubatai muromo ipapo. Nekuti nguva yedu yadyanana chiregai tiende kuna sisivimbai vapindure zvamataura imimi tokutendai kunge mamuri muchirongwa. Manzwa zvataurwa namukoma vari ku South Africa munozvibatawo sei?
Zvatotaura mukoma pane pointi yavataura yakabatisisa. Even today as we are training madzimai edu, we actually had one sabhuku wechirume who was actually present, who took time kuzvegai ndiuye ndione empowerment project yenyu yamuri kuita, and I also want to be part and parcel sasabhuku. And even in our quest, we are also going to be involving men. Because tinoona kuti some of these challenges that they are saying kuti we are only if we continue empowering madzimai, men will not be able kugara nemudzimai who is empowered. And so we are also going to be involving varume vacho even in the strategies that we want to implement. There is need kuti munhu umwe na umwe wese ari munharaunda iyoyo, whether murume whether mukadzi, asumuke aedze vaedze kubatsirana sevanhu vari kugara munharaunda, because the fight here gender based violence is between two people, that is the male and the female. Saka there is need to bring in the both parties kuti vauye vagare pasi varongerane vayananiswe toona kuti zvinofambira mberi here zvichienderera kana zvakada.
Aiwa, thank you very much. Star, a very interesting take there from our caller before we went to our guest. He was saying that men should also be involved, especially in some of these training programs, because he's saying otherwise if women are just trained and they know their rights but the men are excluded, how are they going to learn how to treat women? And Ms. Vimbai here is saying, you know, she concurs and she agrees with our caller that it's very important that moving forward, men are also involved. And she said they actually had a male figurehead from, I think, the rural areas who was at their meeting that they had today as a way of trying to educate him so he can educate other men in his constituents.
Yeah, mbona kungumqondo omuhle impela lo obukhulunywa ngumlaleli lapho bekhuluma esithi yena kufanele labo abesilisa befundiswe bengene kule imhlangano, bephatheke kule imhlangano efundisayo abantu ukuthi bengahlukuluzani ezindlini, ngoba nxa bona bengakufundi khonokho manje kuzaqhubekela phambili, udlakela lolu luzaqhubekela phambili ngoba bona kuyiba betheswa lowo mlando wokukwenza lokhu, abakho abakuzwa ukukhulunywayo. Kuziwa ngabesifazane abayibo isikhathi esiningi abe bevele bengani yibo abahlukuluzwayo. Kodwa simzwile ke unkosikazi Phephese esilayi lapha emsakazweni la isithi banxusa abesilisa labo ukuthi babuye kule imhlangano ukwenzela ukuthi becubungule lolu daba lokuhlukuluzana ezindlini ngendlela yokudinga amacebo ukubana bekwenqabele. Yebo ke, yikho ke ade sikucubungula lamuhla udaba lolo lwe 16 days of activism against gender based violence. Njalo lizwile bonke ade bekhuluma abagoqela unkosikazi Sthembiso Nyoni ekhuluma ke ngilingakhohle ukuthi uthe sokule application ke eyenza ukuthi abantu be report ukuthi baphathana njani ezindlini nxa kulokunye abafuna ukuthi kukhulunywe. Ngakho ke esikucubungulayo lamuhla silethemba lokuthi sizaqhubeka njalo kuze uyephela lo umkhankaso.
We want to thank all our guests at this evening and also our valued followers on all our Facebook platforms and our callers who were with us on this program, where Zimbabwe and the rest of the world continue to observe 16 days of activism against gender-based violence, which started on the 25th of November and will end on the 10th of December. So we would like to thank you and please join us again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Minage. Ngingusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.
Would like to just also thank those that are live streaming. Please continue to share our pages, VOA Shona and VOA Ndebele, and join in the conversation as we meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei in the morning. Thank you very much. I'm Marvelous once again.